Manera kana kamuri Zimbabwe ino Studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 12/2019 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu hatisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini.
Pakanzi ari kuvigirwa kuno ndozvatinoda nokune guvurao ndokune hamai vako ende chimwe chinotipadza tozvati mwana wedu mangwana kusendino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu.
Asi vamwe vagari vekwazvimba vanoti zvingavafadza zvikuru kana vamugabe vakaradzikwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzepesana panhoroondo yavamugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakuwara nhasi kunhandare yeRufaro muHarare mushure mekunge zviuru zvevanhu zvatsikirirana zvichimhanyira kundoona mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munhandare yenhabvu iyi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe waendeswa kunhandare yeRufaro Stadium kuMbare uko vakatora mhiko yekutungamira nyika muna 1980. Mutumbi wasvika munhandare uri muchikopokopo cheutore Zimbabwe National Army. Mushure memunamato mudzimai wavaMugabe amai Grace Mugabe nevana vavo ndivo vatanga kuona mutumbi wavaMugabe. Kwazotevera veukama makurukota ehurumende nevanyarikani uye mushure meizvozvo munhu wese angari munhandare apiwa mukana wokuona mutumbi. Pakutanga vanhu vange vachifamba zvakanaka vari mumutsetse asi mushure mechinguva vanhu vazopinda vakawanda izvo zvakonzera kukuvara kwevanhu vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vanhu vangani vakuvara. Chirongwa ichi chambomiswa uye pazoshedzwa mapurisa anodzivira nyonganyonga kuzogadzirisa zvinhu izvo zvazoita kuti chirongwa ichi chienderere mberi. Mumwe musikana wechidiki uyo atanonzi Machuma audza Studio 7 mushure mokuona mutumbi wavaMugabe kuti arwadzi wazvikuru kuparadzana navaMugabe.
Tarwadziwa nekuparadzana nakulu wedu. Zimbabwe tarasikirwa zvikuru. Even isusu mayouth tarasikirwa. Saka tirikuti vafambe zvakanaka kuno.
Vaimbomirira Mbare mudare National Assembly vatendaisa vanhu vataurawo neStudio 7 mushure mokuona mutumbi wavaMugabe vachiti vadzimbikana zvikuru.
Hakuna munhu anorarama zvachose asi munorwadziwa kana muchitarisa mabasa akaitwa nemunhu. Tinoti ngavazorore gamba renyika, gamba reAfrica, vazorore murugare. Totambira kuti Mwari werugare achavatungamira murwendo rwavo.
Dr. Paul Chimedza avo vakambomirira Gutu South muparamende vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuwana mukana wekuparadzana navaMugabe vachiti vanotenda basa guru ravakaita mukusimudzira upenyu hwavo.
Toda kuvatenda nokuti munhu anga ane pfungwa dzakatesvera, anga ane pfungwa dzokuti kana pane chisungo chaanenge aita anga asingatududzi kumashure. Hoedza zvava zvakanaka kana zvava zvakashata asi vangoita chisungo chokuti taakuenda nenzira iyi maiziva kuna vaMugabe hapana anodududza kwakutoenda. So tinozvitenda kuti gamba redu ratisunga toti famba zvakanaka mundara wedu.
Mutumbi wavaMugabe uchange uri kuRufaro zvekare mangwana kuti veruzhinji vaonekane navo.
Vakomana tichari vana
Tichari vana
Ndaka mira Studio 7 Muharare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, muzukuru wava Mugabe, valiyo Mugabe, vanawe ndiwe muzukuru mukuru, vanoti vakamira nechisungo chakaitwa nemhuri yavo neZuro Maneru, chekuti mhuri yekwa Mugabe ndiyo icharadzika mwana wayo. Ngati ndiwe hurukuru yavaita na Rachel to Studio 7.
Mtumbiwe mshakabu unotorwa uchiendeshwa National Sports Stadium. Uko kwatino tarifa kuti madignitaries arikubva kunyika dzakasiyana siyana, ma heads of state and government nema former heads of state vachange vachionekedzana nemumwe wavo. Ikoko ndokuchaitwa service kuonekedzana nekuita minamato inofanira kuitwa pakuonekedzana nemunhu asati aviko. Zvisinge zvapera izvozvo, tinenge tichizozivisa vanhu kuti chikamu chinotevera chinenge chakamira sei.
Saka veruzhinji vari kutarisira kuziviswa sariini kuti zvova Mugabe vachavigwa riini ende vachivigwa kupi?
Vachaziviswa nemusi womugovera, nekuti musi wesvondo tichaenda kwazvimba, kuti vanhu vekwazvimba kunove iko kumusha kunobva President Mugabe kuti vaonekedzane navo. Papo ndofunga veruzhinji vachaziviswa kuti zvichange zvichifamba sei.
Kumusha uku ndo kuchabuda here chisungo, kana kuti chisungo chakatetwa kudhara neveukama vepedyo?
Chisungo chakatoitwa, chandambotaura chiya chekuti vakati vanoda kunoradzika hama yavo vega. Saka ichocho chisungo chiri pedyo. Kune vamoka vehurumende vamwe vanga vari mudhuze dhuzewo vanenge vachida kuedza kuti vataurewo nemhuri kuti madiko aendesa kuhiro zvega. Saka bati chisungo chiripo chekuti vada kuvaviga vega maitiro avo avari.
Kune vamwe vari kutiwo vamugabe ndivo vakatanga urongwa hweHeroes Acre, kosei vasisiri kuda kubuda pachena panyaya yekuvigwa kuHeroes Acre?
Vamugabe vakashaya, saka havana pavanobuda pachena, havachataura. Anotaura ndemupenyu, hama nemadzishe ndivo vanotaura izvozvo veukama hwekwamugabe.
Avanga vari muzukuru mukuru vava Mugabe, valiyo Mugabe, vachitaura vari parunhare muHarare naRachel to Studio 7. Hama neshamwari dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, idzo dzakaungana kumusha kwavo kwakutama, dzinoti dzinofara zvikuru kana mutumbi wavaMugabe ukavigwa kwazvimba kumusha kwavo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaswera vachimba nekudya vari pamariro avaMugabe. Mutumbi wavo uchaendeswa kwazvimba nemusi wesvondo. Mumwe mugari, amai Jessica Sande, vati zvingavafadze zvikuru kana vaMugabe vakavigwa kwazvimba sezvo changa chiri chishuo chavo.
Pakanzi ari kuvigirwa kuno ndozvatinoda ndokune guvhu ravo ndokune amai vavo. Ende chimwe chinotifadza tozva kuti mwana wedu mangwana kusendino mukachimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu. Shamwari dzake, vazukuru vake, vana vake vese vanenge vari panzvimbo. Saka kana vati kuHarare kunoenda vashoma kana kuti zvido zvevamwe vavo vavaishanda, asi isu sevabereki semwana wedu taimuda panzvimbo.
Mumwe mugari wekukaribha, amai Choniso Mupfurutsa, vanga vari kwakuchama, vati vanorwadziwa nekubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro.
Tinotozvida kuti vavigirwe kuno kwazvimbo nekuti tiri kurwadziwa nezvakaitwa baba vedu.
Asi vamwe vakaita saambuya Maria Nowe, vati havafari nekuti vaMugabe vakavigwa kwazvimba hazvina chiremerera, uye vanofanirwa kuvigwa pachikomo chavaiti ndechavo.
Nekuti chikombo tichinzwa vanonzi ndiwo vakachitanga, saka zvakangokoshawo kuti tivaise panzvimbo yavakadi yavakatanga.
Muzvari Koniria Masiyambwa, vati hazvina basa kuti vaMugabe vavigirwa kupi chero vavigwa murunyararo.
Isu chatiri kuda isusu kuchemawo semunhu aive purezidendi chete toradzika murunyararo, hatisi kuti tinosarudza saidhi kunanzvimbo. Tinodiwa kuita sei kuchengetedzwa kwavo.
Vanhu vakawanda vanga vasina nhumbi dzine mufananidzo wavaMugabe, izvo zvanzi nevakawanda zvinoratidza kuti hurumende yanga isina hanya navo. Ndakamirira Studio 7 kwazvimba, ndine Apa Chigoriwa.
Vaimbo wa mtungamiru wenyika wa Robert Mugabe, avasi kuzoradzikwa kumarinda ya Heroes Acre, mushure mekutadza kuwirirana pakati pehurumende nemhuri yavo. Mhuri yavo yarambawo kuzivisa veruzhinji kuti vacharidzwa kupi uye riini. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumhuri yavaMugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodio Brook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano naMai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinongwachenesa nesvondo asi kuti tinowachengeta sei hatisati tataura, ndototi ndataura naMai tawirirana ndovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vaMnangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nengo dzePolitburo vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi semataurero azoita mutauriri wemhuri yavaMugabe vaWalter Chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakona nganga murapwa achida
pfungwa dzehurumende, pfungwa dzePolitburo nezanupf amaiwo akatakura pfungwa dzemhuri yekwaMugabe mhuri yekwakariga mombe nakushuwa zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi neprogramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta programu yanhasi neprogramu yamangwana neprogramu yemusi wesatati tichidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vaMugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navaMnangagwa ave makara asionane. Mhuri yavaMugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vaMnangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vaMugabe vachirwara. VaMnangagwa vativo mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavaMugabe. Vamwe vaendawo mudzimai wevaiwe mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navaMnangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi vaMnangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita tinopesana nemwi hapana. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana neni kaZvimba. Asiona mapepa kunzi ndakavatenga. Hapana akambomakookora yangu kupirwa hose. Hapana. Asi unoshuwa kuti ndakatenga madzimambo api. Vakauya zvakana zvakanaka nazvo. Uye ndikavaudza kuti imwe savaridzi vomunhu ndimwe kamashoko eyo atinofanira kuteera.
VaMnangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vaMugabe nemusi wesvondo vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Pane maonero akasiyana-siyana pamusoro pekuti inhaka ipi yasiyirwa vana veZimbabwe nevaimbwe mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichitevera kushaya kwavakaita svondo rapera. Vamwe vanotenda vaMugabe nekusiyira vatema vomuZimbabwe nakaevhu pamwe nedzidzo yeinonzi yakaita kuti Zimbabwe ive imwe nyika shoma shoma dziri pamusoro soro pane zvedzidzo muAfrica. Asi vamwe ndivo vanoti vamugabe nhaka yavasiyira vana veZimbabwe ndeyekuvengana, uori pamwe nekupondana, sezvo vakatadza kutora matano munguva dzaipondwa vanhu kubva munguva yegukura hundi kusvika mukutsakatika kwevamwe vanosanganisira vaitaidza mara. Kuti tinzwe maonero evamwe, tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumanzu. Tatanga nekubvunza vaChirumanzu kuti ndezvipi zvavangati nhaka yasiyiwa navamugabe.
Zvavamugabe zvinotoda zuva rese kana kuti mwedzi tichingonyatsokutaura nezvavakaita vanhu vatemba vomuAfrica vanonzi vakatanga kuva nezvunhu zvavo kana kukontrola maresources zvavo. Tisu saka zvose izvizvi ushingi, injere nokupakurira kwaita vamugabe kuti onai inimi ndimi vanhu vatema iri vhu iri nderenyu. Saka zvakawanda zvatingataura panguva ino, saka ndati zvinototora nguva yarefu kuti titaure. Mukatarisa vanhu vanouya kuzovachema iAfrica yese, zvinoratidza kuti munhu wavanoremekedza zvikurukuru uyu murume zvaiita angasingaitiri maZimbabweans chete, asi kuti aitotaurira nesuwo muAfrica.
Dr. Zembe, zvii zvamungataurawo pamusoro penhaka inganzi yasiyiwa navamugabe kana legacy yavo?
Chokutanga ndechekuti vamugabe vakakokwa kurwira nyika ino. Kune vakanga vatopinda mundima yacho kare, vakokwa ndokupinda. Vapinda vakazotungamira musangano wavo weZANU wakazova ZANU-PF. Vamugabe matongero avakaita nyika, vakatonga vachiponda rudzi, vakatonga vachive dzara ruvengo, vakatonga vachinjonja fuma yenyika, vachiita zvavo ivo nemhuri yavo neboka ravo. Hapana zvizhinji zvatingataura kuti nhasi uno tine nhaka yetinorarama nayo savanhu veZimbabwe tichiinda mberi yakasiyiwa noutongi hwavamugabe. Munhu wanga ari munhu webope, munhu wanga ari munhu asingakanganwiri kana akonana nomunhu. Zvavakarwira chaizvo zvichirwirwa nenyika hazvisizvo zvakazoitika.
Tonzwawo vaChirumanzu munoti nemashoko ataurwa naDr. Zembe.
Zvinoshamisa chaizvo chaizvo kuti muchirongwa chinechi tiri kutaura nomunhu ane njere dzokunzi azonzi dokta. Ukanzwa mataura avanotaura aka unosha kuti ndidokta womunhu muteme here, wakazvagwa muno muZimbabwe here, kana kuti unogova kudokta ake akangozouyavo as a foreigner. Shuwa shuwa vazembe kana vachitaura kuti hapana chakaitwa navamugabe, zvunhu zvinoshamisa. Ivo voga muZimbabwe nechipati chavo vagozoona kushata kwavamugabe, asi Africa yose ichiti aiwa, zveshu kwafa gamba, kwafa a revolutionary, kwafa a pan-africanist, ivo havazviona. Iye zvino hakuna munhu asingazivi kuti maZimbabweans they are number 2 in Africa kuva educated, zvinosanganisira naivo vazembe nhasi uno vanonzi ndidokta. Asi izvozvo vari kuda kuzviramba. Kuti zvakabva kupi havasi kuona kuti zvakabva kune vamugabe.
Dr. Zembe,
vaChirumanzu inhengo yomusangano une mbiri yokushora nokumhura vamwe vagari veZimbabwe. Ipapa pahurukuro hanzi vaZembe nechipati chavo ivara rokutuka iroro. Vari kuti vaZembe vakazvarirwa mune here ivara rokutuka iroro. Vari kuti vaZembe rutengesi nokuti ndaita pfungwa dzakasiyana navo ivara rokutuka iroro. Ndokumhura kwaita nhengo dzeZANU-PF. Ndiko saka ZANU-PF yakauraya vanhu, nhengo dzeZANU-PF dzamugabe. Nokuti vari kuda kuzviti ndivo vakagwira nyika inoi, havazivo. Ivo vakaita basa, vazhinji vachiita basa. Nyika ino yakarwirwa nerudzi rwechitema, uye vaChirumanzu vanofanirwa kuziva kuti vamugabe vakatodzidziswavo, vakavarwa somwana vakadzidziswa pakutama apo namafata. Asi vazhinji vamuZimbabwe vakadzidziswa navanhu vavo, vabereki vavo vatema mafata ba.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunari muHarare ne Studio 7. Kunyanga hazvo vachishorwa nevamwe semutungamiri aive neutongi weudzvanyirere, vanhu vakawanda vanobvumirana kuti vamugabe vakaita basa guru rekusimudzira dzidzo munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamugabe vakambove mudzidzisi kwemakore akawanda uye chikoro cheHope Fountain Mission Primary icho chiri pedyo neguta reBulawayo ndechimwe chezvikoro zvavakadzidzisa. Mbuya Violet Mpofu vanogara pamusha wavo uri pedyo nechikoro cheHope Fountain Primary School icho chiri makiromita 20 kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweguta reBulawayo. Mbuya Mpofu, avo vane makore 50 vanoti vakadzidziswa navamugabe panguva yavakambodzidzisa pachikoro ichi. Mbuya Mpofu anoratidza kufara zvikuru pavanotaura nezvekudzidziswa kwavo navamugabe vachiti vaive mudzidzisi aiita basa rake nemazvo.
Uropet Mga mwe vasifundisa yona masemi musandvaisi tisarunga.
Robert Mugabe ndiye akandidzidzisa pano. Ndaive mustandard 5. Taiva titicha Mugabe. Imba yavo yaive panzvimbo iri kuseri kwechikoro. Padzimba dzamunoona dziri pedyo nechikoro ndipo paive une imba yake ipapo.
Mbuya Mpofu anoti vachanyatsoyeuka kuti vakadzidziswa namugabe gore ripi, asi vanoyeuka vamugabe vari munhu aisanwa doro uye vasina shamwari vachifarira zvekugara vachiverenga mabhuku.
Aisanwa doro, aisabata doro zvachose, asi handaimbomuona kuchechi. Anga asina shamwari, taimuona ari ega nguva dzose.
Chikoro cheHope Fountain Primary chakavambwa mugore ra1870 nechechi yeUnited Congregational Church of Southern Africa, UCCSA, iyo yaizivikanwa panguva iyoyo ichinzi London Missionary Society. Munyori wepamuzinda weUCCSA muBulawayo, Reverend Mlayo Skosana, vanoti nhoroondo yekuti vamugabe vakadzidzisa rini paHope Fountain Primary haina kunyatsojeka, asi vanofungidzira kuti vakadzidzisa pachikoro ichi mumakore a1946 kana kuti 1947. Mugari wemunzvimbo iyi vaRichard Ncube, avo vane makore 50 ekuberekwa, vanoti havana kudzidziswa navamugabe asi vanoyeuka vachivaona panguva yavaidzidzisa pachikoro apa. Vanoti vamugabe vaive munhu aifarira zveutsanana.
Indlela yaigoka ngayo kumbe wavona vaila masheta amuhlopa maningi.
Nzira yavaipfeka nayo zvairatidza kuti vaifanirwa kuve nehembe chena dzakawanda, nekuti vaigara vakapfeka hembe dzakachena kuti mbee, nebhachi dema nemutirauzi wakasvibirawo, kana kuti vaipfeka svutu nhema. Ndiwo mapfekero avaigara vakaita.
Vamugabe vakadzidzisawo paEmpandeni School pedyo nedhorobha rePlumtree muMatabeleland South uye nekune zvimwe zvikoro mune dzimwewo nzvimbo munyika. Nyika payakawana kuzvitonga muna 1980, vamugabe vakatanga chirongwa chekusimudzira dzidzo munyika, zvikoro zvakawanda zvikavakwa. Mumwe mugari wemuBulawayo, vandavaningisiwawa, vanoti vamugabe vakaita basa guru mukusimudzira dzidzo munyika.
Ini ndakaita chikoro grade 1 1985. Kubva grade 1 kusvika grade 6 ndasingabhadhari school fees. Ndatanga bhadhari school fees pagrade 7. After kudaro isu kwatati tatisina kuminda. Takawaniswa minda navamugabe.
Sachigaro weboka revechidiki mubato reZANU PF mudunhu reMatabeleland South vaWashington Gomo vanotiwo kusimudzira nyaya yedzidzo chimwe chezvinhu zvakakosha chakaitwa navamugabe.
Munhu akasimudzira dzidzo yenyika yeZimbabwe, ruzhinji rwevanhu veZimbabwe vakawana dzidzo nekuda kwemapolisis angaiswa navamugabe nehurumende yavo. Ukatarira iko zvino kukapota uchifamba unosangana nezvikoro zvakawanda, maprimary, masekondari, mayunivhesiti akuwanikwa mumaprovhinsi ese, mastate univhesiti, nekuda kweshuviro yevamugabe kuti kuti vanhu vadzidze. Uye munhu angatarira kuti vanhu vake vasumukire vane mamusoro. Ukatarira nyaya yaya dzeempowerment, ruzhinji rwevadiki vanoteerera dzidziso rinobva kuvakuru, yekuti isu sevanhu tofanira kuzvishandirawo. Vakawanda vakapinda mumigodhi, vanoshanda vane mamaini avo, vari kuzvishandira.
Vamugabe vakashaya nemusi wechishanu svondo rapera kuSingapore, uko kwavange vave nemwedzi yakawanda vachirapwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yasvika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tsanga tiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwavamugabe uye kugadzwa kwavo segamba.
Ndinonzi chino election ndiriko kwakazvimba pakutama.
Oh, makadiko kwakutama ko?
Tirofara ini ndinonzi chino iyi vaindidzira mumusangano waitungamirirwa navamugabe inainzi Comrade Mwenda. Nauya kuda kutaura ndeyekuti inoshamisika nevanhu vanoburika vanotaura nezveconstitution vanotaura nezveconstitution pachitunha kuti constitution yeZimbabwe inotendera president kusvika panzvimbo yekubata maoko nyangwe muri kuda kana kuti hamusi kuda but 2017 hamuna kuda kutaura nezveconstitution yeZimbabwe 2017 hamuna kuda kutaura nezveconstitution yeZimbabwe but 2019 makutaura nezveconstitution yeZimbabwe zoreva kuti baba pamusha kana muri baba vanoti kuburitsa bhaibheri kana yangu yekudya sadza kana isiri nguva yekudya sadza bhaibheri haritaurwi nezvaro vamugabe vakagashidza vechidiki ivhu vamugabe vakagashidza vechidiki fundo vamugabe kuti izvezvi izvi tizvirove matundundu isu vechidiki pamberi pevane zviti vane ivhu ndevamugabe vamugabe hatiudzirwi kunaka kwavo kana kuipa kwavo vamugabe vanozikanwa nemunhu wose kuti vamugabe vakatisvika papi saka ndinoti kune vose veruzhinji rweZimbabwe ruzhinji rweAfrica vane misodzi pamatama ngavauye tibatsirane pamwe chete tichene vamugabe saka naiwayo ndinoti ruzhinji rweZimbabwe vanhu ngavasanyeperwe nevanhu vanoda kunatsurudza chitunha zvona ice cream nenyaya yekuti ivo vane dzozva zvavakavandira vamugabe vakadzingwa muzanup f vakatsigirwa nevanhu vavakadzingwa navo saka vamugabe kusvika mukufa kwose kwavaita vamugabe vari maoko evanhu vavakadzingwa navo vakatendekwa vakaudzwa huipi nevamwe vana vane mukaka pamhuno vamugabe kutukwa kuitwa semwana mudiki nevana vazuro uno vachitumwa nevanhu vatinoziva saka izvozvo chauya kana chinouya kana chauya kana nderini takambozvipirawo kuti hakuna kusiri kufa tikurwadzikana nekusiyiwa kwataitwa navamugabe
kwamuri ukoko vanhu vakatoungana here
hama dzavamugabe nemarovha akasiyiwa navamugabe vakaungana pakutama vari kuchema munhu wavo kuna munhu anogona zvose hakuna munhu asingatadzi kune vakatadzirwa vanoita zvavakatadzirwa asi isu tine chironda pamwoyo nekusiyiwa kwataitwa navamugabe
saka imi Comrade Mwenda mungada kuti vamugabe varadzikwe kupi
vamugabe vanofanirwa kuvigirwa pakutama
ini ndi Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 p.m. apo tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yavamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu hazvisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini. Asi vamwe vagari vekwaZvimba vanoti zvingafadza zvikuru kana vamugabe vakavigirwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzopesana maonero panhoroondo yeupenyu nenhaka yakasiyiwa navamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.